manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu chikumi 23, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekodepa unopera muBulawayo, vanhu vachikurudzirwa kusimbaradza nekusimudzira mabasa emaoko. Vaimbo vemutungamiri weBotswana vakwete Ketumile Masire vanoshaya. Muimbi aive nemukurumbira munyika Dickson Chings Chingaira anoradzikwa kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti musangano weCoordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft kana kuti CODEPA uyo wapera nhasi muBulawayo wabatsira zvikuru mukushambadza zvavanogadzira. Vachitaura pamusangano uyu, mutauriri weParamende vaJacob Mudenda vatiwo zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzibatane mukusimudzira mabasa emaoko. Taura Ishava anotipanyaya notevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano weCODEPA, vamudenda vati pasi rose mabasa emaoko anowanisa dzimwe nyika mari yakawanda zvikuru. Vamudenda vati nyika dzakadai seChina neIndia, idzo dzinotungamira mukuwana mari kubva kumabasa emaoko, dzinokwanisa kuita zvigadzirwa zvakawanda panguva imwe chete nekuda kwekushandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukugadzira zvinhu izvi. Vati zvakakosha kuti hurumende dzenyika dzemuAfrica dziise musoro pamwe chete kuti dziwane nzira dzekusimudzira mabasa emaoko, sezvo achikwanisa kusimudzira upfumi hwenyika idzi zvakanyanya. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemabhizimisi madiki amai Stembiso Nyoni vati mari inowanikwa neZimbabwe kubva mukutengeswa kwezvigadzirwa zvinogadzirwa nemaoko yakaderera kubva pamamiriyoni makumi mashanu mugore ra2008 kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu muna 2015. Vakati izvi zvakakonzerwa nezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Chizvarwa chekuSouth Africa, muzvare Yolanda Musutwana, vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kusanganisira zvigaro kubva kumataya emotikari asakara. Muzvare Musutwana vatsinirawo kukosha kwakaita kuti nyika dzemuAfrica dzibatane muzvinhu zvakadai sekusimudzira upfumi hwenyika idzi.
It's a good to have all the African countries in.
Chinofadza kuona vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica vari pamwe chete kudai. Muchidimbu ndingangoti Afrika ngatibatanei kuti tigokwanisa kubudirira tiri pamwe chete.
Kunyange hazvo South Africa isati yave nhengo yeCODEPA, inotarisirwa kuve nhengo yeboka iri munguva pfupi inotevera, uye amailindi weZulu vano vegurukota remabhizinisi madiki muSouth Africa vange varipowo pamusangano uyu. Amai Rose Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa dzichinzi African Attire, ndomumwe wevanhu vanoita zvigadzirwa zvemaoko vange varipowo pamusangano uyu. Amai Vambe vati musangano uyu wabatsira zvikuru kusimudzira bhizimisi ravo.
Ndasangana nenyika dzakasiyana-siyana zvikuru dzandanga ndagara ndichishuvira kuti dai ndasangana nadzo. Ndakwanisa kunge ndichitorawo machira ikoko zvakaita kuCote d'Ivoire, Chad, Burundi, Mali. Saka pandasangana nawo kuno vakafarafani nebasa rangu, vakati tinogona kuti tishande tese tichitokuita kuti kudistributewo machira edu, sinzi taona kuti machira mazhinji aunoshandisa akada kufanana.
VaJustice Zapasi, avo vanogadzira zvivezwa zvakasiyana-siyana, vatiwo musangano uyu wavapa mukana wekudzidza kubva kune vamwewo vekunze nevemuno munyika vanoita basa rakafanana neravo. VaEmmanuel Nuku vanoshanda nesangano reHand in Hand Zimbabwe, iro rinobatsira vanhu kunyanya madzimai vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Vanhu kuvati musangano weCODEPA wavabatsira kuti vazive kuti zvigadzirwa zvemaoko zvingatengeswa kupi.
Tinoti kana vanhu vaiita zvinhu zvavo, tinovabatsira kutsvaga mamaketi.
Saka ma markets nyanyanya taingotsvaga ipapa pa local muZimbabwe munomo. But nyaya iripo ndekuti apa tatowana mukana wekuti tive nema contact tivatsvagire ma markets kunze kwenyika.
Zimbabwe yapiwa usachigaro hwembatanidzwa uyu uye amainyoni vachitwa sachigaro kwegore rinotevera. Kodepa ine nyika makumi maviri nenhanhatu dzemuAfrica, chinangwa chiri chekusimudzira mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwete Ketumile Johnny Masire vakashaya nezuro muKaberon. VaMasire vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Uye ndo vakave mutungamiri weBotswana wechipiri kubva kuna vaseretse kama. VaMasire vakatungamira Botswana kubva muna 1980 kusvika muna 1998 apo vakaenda pamudyandigere. Asi vakawanda vanoti ndiwo mutungamiri akashanda zvakasimba kuti Botswana ive neupfumi hwakasimba zvikuru. Vanga vachishandawo semutongi gava panyaya yekunetsana kwehurumende yeFrelimo yekuMozambique nebato rinopikisa reRenamo. VaMasire vanga vachishandawo paongororo yakakonzera hondo yemarudzi kuRwanda uye vakashandawo kuedza kuunza runyararo kuKenya neLesotho. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogara vachiti vaMasire nemhuri yavo vanga vari sawira wepedyo. Muna 2013 pakashaya mudzimai waMasire, amai Olebile Masire, vaMugabe nemhuri yavo yose vakaenda kunobata maoko. Asi mubhuku renhoroondo yeupenyu hwavo rinonzi Very Brave or Very Foolish Memoirs of an African Democrat, vaMasire vakati kudyidzana navaMugabe munyaya dzezveupfumi kwainge kwakaoma zvikuru zvekuti vaitoona kuti ukama hwavo nehurumende yeRhodesia panyaya yekutengeserana wainge huri nani. Mubhuku iri vakaburitsawo pachena kunetsana kwakaitika pakati pavaMugabe namushakabvu Nelson Mandela, vanove mutungamiri mutema wekutanga weSouth Africa. VaMasire vanoti vaMandela vainge vasiri kufara nezvavaiti zvaiitwa navaMugabe kuita zvanondega vachiita misangano sasachigaro wekomiti yezvematongerwo enyika yeSADC, Organ on Politics, asi vasingasume vaMandela vaive sachigaro weSADC panguva iyi. Panguva iyi SADC yaida kuedza kumisa hondo kuAngola nekuDRC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mupepeti webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisane Muleya avati vaMasire vairemekedzwa zvikuru sechipangamazano kubva zvavakasiya basa.
Masire vane nhoroondo yakati repei ndemumwe vatungamiri muno muSouthern Africa vakamirira hondo dzechimurenga dzakachiitika muno muhondo yakaitika muZimbabwe, hondo yakaitika kunana Mozambique, vangari mumwe wemutungamiri wemafrontline states. Vapedza ipapo ndemumwe vakasimbisa kufoma kweSADC. Ende chimwe chinhu chiripo ndechekuti vaMasire vakapindira munyaya dzema conflicts akati wandei muSouthern Africa ipano. Kuchidiscussa nyaya dzekuLesotho vanga varipo maleaders ekuSouthern Africa vachitraya kuchinja nyaya dzematongero enyika kuSwaziland. Ndevamwe vevatungamiri vanga varipo. Kwakune committee yakafuma nguva idzodzo ichisanganisa President Robert Mugabe vekuZimbabwe, the late former South African President Nelson Mandela naivo vaMasire. Ndivo vanga vari mumwe wevatungamiri vatatu vanga vari mukomiti yakagadzira nyaya dzekuLesotho, nyaya dzekuSwaziland nedzimwewo kuregion yekuSouthern Africa.
Asi munoona sei kudyidzana kwavaita navaMugabe?
Vanga vane relationship yakanaka chaizvo because vakashanda kwemakore akati wandei vese. Igeneration imwe navaMugabe because ivo muri kuona kuti vashaya vari 91, vaMugabe vari 93. Muri kuona kuti vanga vari same generation. Imwe nyaya yanga iripo ndeyekuti ivo vaMasire vakapinda kuita president kuBotswana around 1980, vaMugabewo vachipinda kuita prime minister weZimbabwe. So vanga ari munhu akashanda vaMugabe for many years very closely now.
Asi tichiverengawo munhu rondo yavo yavakanyora yeupenyu hwavo, vanenge vakambotiwo
kujikidzana na vamugabe kunenge kwaiti netse munyadze kutengeserana zvekutoti kujikidzana nerodisha kunenge kwakutori nani
Vamasireka ndemwe vatungamiri vemusouthern Africa vakakosha stereke because ndivo vakavaka economic Botswana vakaita maproblem navamugabe panyaya dzetrade.
Mupepeti mukuru webepanhaure Zimbabwe Independent vadumisani muleya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano reZimbabwe Divine Destiny rinove mubatanidzwa wemapoka emakereke akasiyana-siyana nemusi wechipiri svondo rinouya riri kuita musangano mukuru wekuziya sarudzo dzakachena idzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Mumwe wevari kukokera musangano uyu Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vanoti mwongo wemusangano uyu ndewekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena vanhu vasingambunyikidzwi. Bishop Magaya vanoti vachatora mukana uyu kuudza nyika pamusoro pekukosha kwezvinhu zvina zvavanoti zvinofanirwa kutariswa pamunhu anenge achida kuvhoterwa zvinoti rugare, utongi hwejekerere, zvinhu zvakajeka kana kuti transparency uye kuchengetedzwa kwebumbiro remitemo. Musangano uyu unonzi uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vachabva kumasangano anosanganisira reZimbabwe Council of Churches, Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Christian Alliance pamwe neStudent Christian Movement. Ngatinzwe huru kure yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Musangano uyu mukuru chose, musangano wakakosha chaizvo, ine maboka ive masonde kana kuti ma church-based organizations atati kuti chose atakabatana pamwe chete navo isu seZimbabwe Divine Destiny kuti tiite yatiti Christian convergence kana kuti church convergence for peace and justice, kureva kuti tirikuti isusu semasvondo yasvika nguva kunyange zvaiyo yakagara iripo kuti makereke abatane pamwe chete ataure nemutsindo ataure nezvi rimwe chete maringe nenyaya yekumeka shuwa kuti maelections atakatarisana nawo gore rinouya muna 2018 ange ave maelections akasununguka, maelections ekuti vanhu vanokwanisa kuvhotera pakanoda vakasununguka pasina anovatyidzira. Saka ndo yatingati mwongo wemusangano iwoyo.
Zvii zvamunenge muchitaura nezvazvo pamusangano uyu?
Nekekuti ongorora nokutarisa nokuudza nyika atingati muchirungu mavalues anosvika mana atiri kuti vanhu vanofanira kuvhotera. Mavalues aya ndo erugare kuti usati wavhotera candidate whether presidential parliamentary or municipal unofanira kuvhotera rugare. Chechipiri unofanira kuvhotera utongi hwejekerere. Chechitatu unofanira kuvhotera transparency. Chechina tinofanira kuvhoterawo yatingati isusu kuchengetedzwa kwebumbiro romutemo. So mavalues mana iwayo ndowatiri kuadvanza kuti munhu anenge achizikamwa kuti haachengetedzi mavalues iwayo munhu iye haafaniri kuvhotera.
Asi Bishop Magaya, hamuzionekwa here kunge maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Kupindira mune zvematongerwo enyika ndohupenyu hwekereke. Hatibviri kuti tinyarare kana kuti tipete maoko vanhu vachiita humondi nokuda kwekuti tinotya kuti tinozonzwa kupindira mune nyaya dzematongerwo enyika.
Vanga vari Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mabhambu maviri aputika nhasi pamusika uri muguta reParachina mudunhu reKuram kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokera kwePakistan uye vanhu makumi maviri nevashanu vafa, vamwe vanopfuura zana vakakuvadzwa. Vachitaura ni vatorive na uke kutanga masvondo matanhatu, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati zvino vanetsa kuti munhu ari kuferefeta kana chikwata chakavabatsira mukusarudzwa kwavo gore rakapera chakanga chibatsirana neRussia uye munhu ane ushamwari navaimbowe mukuru weFBI vaJames Comey avo vavakadzinga basa. Kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuvimbisa vavhoti kuti vachaenda kusarudzo dza 2018 vakabatana, ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare inoratidza kuti vanhu vakawanda havasisina tarisiro yekubatana uku. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kune vamwe vanofunga kuti kubatana kwemapato anopikisa kunogona kubvisa utungamiri hwavaRobert Mugabe avo vaine makore makumi matatu nemanomwe vachitonga. Asi mumwe mugari wemuHarare vaMoses Mutene vanoti kubatana kwemapato anopikisa hakusiko kwakanyanyokosha mukukunda musarudzo. VaMutene vanoti kwavari chakakosha kuita sarudzo dzejekerere, uye vanoti sarudzo dzikaitwa zvakasununguka vanoona mutungamiriri weMDC vaMugenzvangirai vachikunda kunyange kusina mubatanidzwa.
Ya, ndinotenda zvangu kuti sarudzo dziri kuuya idzi vhoti imwe neimwe inokosha. Asi maonero angu ndikuona kunge vakomana vari kurwisana ne zvatingati masymptoms asiriwo. Nyaya chaiyo chaiyo painyi iri pa nyaya yekuti sarudzo dziitwe nenzira yakajeka zvichiendana nebumbiro remutemo zvarinotaura pasarudzo. Pakufunga kwangu kana zvikange zvadaro, Morgan Tsvangirai haana basa necoalition, anokwanisa kuwina election kana nzira dzekuitwa kwemaelections dzakangojeka.
Vanotungamirira sangano revechidiki riri kuchipinge replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti dai nguva iri kushandiswa nemapato anopikisa vachitaura nezvemushandira pamwe musarudzo dza 2018 vaishandisa kuparidzira kune vechidiki kuti vanonyoresa kundovhota.
Asi tingangoti dai ruzhinji rweZimbabwe rwaita concentrate nekumobilize vanhu vakawanda vechidiki vazhinji vatoshanda navo isusu vakuteredza sekuti kana vakasanyatsa kupiwa manzwi ekukwenenzverwa vangangosvika pakusanovhota, tingangoti vhota apasi. Saka chokwadi chebackground yatinoti reality ndeyekuti nyaya iyi inokwanisa kuti varaidza yototopedza nguva zhinji tichiita zvinhu zvokuti iyo zanupf ichitoenda mberi yasarirwa nenguva shoma shoma zvokuti chokwadi ndechekuti coalition yaizonyatsobudirira icoalition yai inoitwa kana first round yemaelections yapera pooneka kuti hapana anyatsobudirira, vanhu voungana pamwe chete vachiti uyu anga ane 2%, uyu anga ane 5%, inenge iri yatinoti coalition of non quantities, kuti vanenge vaakuchitenderana kuti anenge ari mutungamiriri ndeuyu pamusaka pekuti anewo mavhoti akati kuti.
Asi umwe anoongorora zvematongerwo enyika vaDewa Mavhinga vanotiwo kubatana kwemapato anopikisa sarudzo dzisati dzasvika kwakakosha zvikuru. VaMavhinga vanoti vatungamiriri vemapato anopikisa vanofanirwa kusiya zvemakaro eutungamiri ivo vasati vakunda bato reZANU-PF.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa muZimbabwe kuti auye pamwe chete vapinde musarudzo vakabatana zvinhu zvakakosha zvakanaka, asi pane dambudziko rekuti zvinogona kusabuda nenyaya yemangange nekupikisana kuti ndiani achatungamira mubatanidzwa iwoyo. Zvakarewo zvinofanira kuzivikanwa kuti mubatanidzwa uyu unofanira kusimbisa nyaya dzekugadzirisa kuti sarudzo dziitwe pachena zvisina kubirira, zvakarewo zvisina kuti vanoita sarudzo dzachona veZimbabwe Electoral Commission vange vakarerekera kudivi rimwe chete rebato rinotonga muZimbabwe. Chinodiwa ndechekuti mapato anopikisa asanyanya kumhanyira kukambira kana kukara masimba vasati vatonga nyika, asi kuti vasimbise kuti ngavabatane.
MDC inotungamirwa navaTsvangirai yakatonyorera nazvibvumirano zvekushanda pamwe chete neMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube pamwe neNational People's Party iri kufanira kutungamirirwa naMai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muimbi aive nemukurumbira Dixon Chings Chingaira uyo akashaya nechishanu svondorapfuura aradzikwa kumahombekombe kweHarare nhasi vakarwa hondo yerusununguko vachigunun'una nekusapiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwaakaitwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Chings aradzikwa kumarinda eGlen Forest nhasi uko kwanga kuine vanhu vakawanda vauya kuzoonekana nemufi vachiimba dzimbo dzezvematongerwo enyika. Vashaura pamarinda apa gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reHarare, amai Miriam Chikukwa, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika, vati Chings akashanda zvakakomba kukurudzira vanhu vatema kuburikidza nekuimba nziyo dzechimurenga kuenda musango kuti vanorwa vachirwisana nehurumende yevachena yavanoti yaidzvinyirira vanhu vatema.
Kuimba chinhu chikuru. Kuimba kune zvakunoita. Kana vanoparidza kana muchida kuti vakubvisirei madhimoni, imbai. Vanosvikirwawo, inini ndiri mwana kwaChiyeshe, saka zvemasvikiro ndozviziva futi. Ane handa, imi munoti ane handa ndewenyu. Aiwa, ini ndinoti atete acharwe toenda kusharunzwa. Haleluya. Saka ndiri kuda kuedza kuti kuimba kune zvakunoita muvanhu. Umonongona chimba gunun'una, gunun'una, gunun'una mumoyo. Gunun'una, gunun'una, gunun'una mumoyo. Obva wazova kuti pane zviri kufungiwa nekarwiyo ikako. Ndo zvaiitawo komuniti. Kuimba kwavo, kunyange ukabvunza kamwana kadiki, anokuudza kuti vanhu hondo maiona. Kaima pambepo, imi wapambepo, mamba wapambepo. Wezani churu, imi opambe pumi, makananga kuZimbabwe, imi opambe pumi. Vanhu vaizviziva izvozvo.
Ataura akamirira mhuri yemufi, ari mwana womushakabvu, vadhidzi Chingaira, vati semhuri, varasikirwa zvikuru, uye vatenda ruzhinji rweZimbabwe, nekuremekedza Chings. Munyori musangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vati kunyange hazvo Chings asina kupiwa ruremekedzo rwakafanira, mapfupa aChings achamuka.
Takataura sevarwiri verusununguko pakauya ziviso yekuti apiwa gamba redanho nenhano ipi. Tikati ngazvidzokere zvinotariswa kureva kuti takanga tisina kufara nazvo zvikadzoka zvakadaro. Asi ini chandinoda kutaura ndechekuti ngarisave dambudziko redu rekuti Chings aiswa kupi zvakamira zvakadai, nemhaka yekuti tikatarisa vana mbuya nehanda, vana sekuru Kagwevi, vana King Lobengula nevamwe, musi wavakaurawa kana kuti wavakafa, ugamba hwavo hauna kuonekwa. Wakazoonekwa nevakauya mumashure. Saka zvatiri kuita pano kana zviri right, Chings achafa zvongopera zvonyarara. Asi kana zviri wrong, pano umwe achauya ozotaura kuti Chings ngaende panzvimbo yakafanira.
Vamatema Danda vati kunyimwa kwakaitwa Chings ruremekedzo rwekuva gamba renyika kunoratidza kupatsanuka kwakaita utungamiriri wenyika neveruzhinji. Pakuvigwa kwaChings panga paine makurukota ehurumende akati kuti pamwe nevaimbi vakawanda vanga vachisanganisira Oliver Mutukudzi. Chings uyaizivikanwa nekuimba nziyo dzechimurenga uye achitsigira bato reZanu PF angaita svondo asina kuvigwa. Vari muZanu PF vachikweshana nenyaya yokuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Chings uyo akashaya nechishanu svondo rapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara asiya madzimai maviri nevana gumi nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzemitambo, Makundano ekaso laga Premier Soccer League ari kupinda mumitambo ipakati pemwaka svondo rino zvikwata zvakatsomana zvinotyisa pamusoro petafura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvikwata zviri mukaso Premier Soccer League zviri kupinda mumitambo gumi neshanu. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro zvakasiyana nemapoints matatu chete. Zvitatu zvacho Black Rhinos, Chicken Inengezi Platinum Stars zvakaenza namapoints makumi maviri nemanomwe matatu pamusoro pehaumine iyo ine mapoints makumi maviri nemana. Asi zvimwe zvikwata zvacho zvichange zvisina vatambi vavo vane mukurumbira avo vachimuka nhasi nemawarriors vakananga kumakundano ekosapa Castle Cup ayo Zimbabwe iri kutanga kutamba neMozambique nemuvhuro. Murairidzi wemawarriors Sande Chidzambwa apa ukapteni wake kuna Ocean Mushure weDynamos. Asi kumusha Dynamos ichange ichichema nekusavepo kwaMushure apo iri kusangana neBlair City muNational Sports Stadium nesondo. Echitungamirwa naMushure, Dynamos yanga ichibaka moto unotyisa zvekuti yakwira zvikoro kusvika pachinhano chechishanu muhurongwa hweLeague. Dynamos ine mukana wekuenda pamusoro kana ikakunda Blower City uyezve nekupiwa mapoints ese matatu mumutambo wavo nechapungu uyo wakamiswa kwadonha gedhe Dynamos yakatungamira 4-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vachakawira musaruro vanoti chitima cheDimbare chasimuka uyezve hachichamira.
Vanhu vanga vakutidherera vachijerera kudaro va takudzoka muchaichaizvo bekuzi tikufamba tadzoka pakutidhibare.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaInnocent Lab vanoti vari kuona chimwe chezvikwata zvidiki zvichitora mukombe kwete Dynamos, Cape United kana Highlanders.
Dynamos yaona yakasimba iyo ise big club yo Highlanders Dynamos kada kutaura teams so nema platinum tour ayawo futa ndasajerere aya maplatinum yaya nokuti maplatinum aya akatosimba futi aya saka zvese zvekuti adzi Cape tinogona kudzorera kuri kutora league dziseka inenge yatotamba bhora.
Mimwe mitambo iriko ndeii: Mugovera FC Platinum versus Cholocho Pirates, nesondo Bantu Rovers versus Chapungu, Wange versus Shabani Mine, Triangle versus ZPC Kariba. Mutambo pakati peCape United neYada uriko nechipiriso norinouya sezvo Cape United iri munzira kubva kuTunisia uko yakanorwa 4-2 neAl Ahly Tripoli nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava pamusoro peurongwa hwekudomwa kwemagamba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Musangano wekodhepa unopera muBulawayo, vanhu vachikurudzirwa kusimbaradza nekusimudzira mabasa emaoko. Vaimbo vemutungamiri weBotswana vakwete Ketumile Masire vanoshaya. Muimbi aive nemukurumbira munyika Chings Chingaira anoradzikwa kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.